Mangwanani akanaka vatereri. Tinosangana zvekare mangwanani anhasi uri musi wechina chivabvu 30, 2019. Makateerera kustudio 7 nepfenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa nestudio 7 iri muWashington DC. Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Musakanganwa kuti chirongwa ichi chiri kubudiswa paFacebook page izvozvi. Ini ndini Tanonoka Wande ndiri muWashington DC ndichiti ezvinoi zviri muchirongwa chanhasi. Gurukota rinoona nezvemaindastry nhasi rinotarisirwa kuita musangano nesangano reGrain Millers Association of Zimbabwe pamusoro pemitengo yehupfu negorosi. Sangano revarairidzi reProfessional Educators Union of Zimbabwe rinoti richabatana nesangano revarairidzi yokumaruwa reAmalgamated Rural Teachers Union of Zimbabwe pakuramwa mabasa kubva nemusi wemuvhuro. Tichanzwa zviri kutaurwa nemi vatereri veStudio 7. Iyi ndiyo mimwe yemisoro yenhau dzedu dzanhasi ichibva kuno kuStudio 7 iri muWashington DC. Gurukota rinoona nezvemaindastry vaMangaliso Ndlovu nhasi vari kusangana nesangano reGrain Millers Association of Zimbabwe, chinangwa chiri chokuona kuti poitwa sei panyaya pemitengo yehupfu negorosi. VeGrain Millers Association of Zimbabwe vanoti vari kuda kuti mutengo wehupfu negorosi uwedzerwe sezvo vave kutenga mari yekuAmerica pamusika mutema. Izvi zvinotevera danho rakatorwa neReserve Bank of Zimbabwe rekuti haichawaniri mari yokuAmerica nemutengo uri pasi zvimwe chete zvakaitwa kumafuta ekufambisa dzimotikari. Mukuziya nyaya iyi, Blessing Zulu weStudio 7 abata mutauriri weGrain Millers Association of Zimbabwe vaGarikai Chaunza.
Tanika kwanza kutaura tokwanza takamirira nyaya yegorosi nekuda kuti gorosi ndo ratinogaya kuti tizoburisa flawa tozotengesa kumabheka wozobika chingwa. Saka panyaya yegorosi nenyaya yechibage parigino tikutarisa mitengo yezvinhu zvandataura izvozvo nekuda kuti zvese zviri kukwira. Vemapackage companies vanotengesera zvatinoputirisa huku, flawa nesugar beans nesalt vari kubuda mari yekunze kuti tibhadhare kutenga maplastic iwavo. Isi mari yekunze hatichikwanisa kuiwana nekuda kuti tungatitenga muno muZimbabwe. Uyezve pane nyaya yemasubsidi akanga aripo yekutenga chibage nekutenga witi. Kunyanya witi taiitenga ne$407 yataisirwa subsidi nehurumende. Subsidi iyoyo yakabviswa zvaakureva kuti taakutengawo neinterbank rate. Saka zvese izvi zvinoda mari yekunze. Mari yekunze izvi hatichikwanisa kutinge tichiwana bvaurezidensi yeZimbabwe. Taakuiwanawo pamusika mutema. Pamusika mutema apa reti yacho inenge yachikwira zuva nezuva, yaakuendayo kuma1.8. Saka tatichionesa nehurumende kuti ndopatasvika apa macost pressures edu akamira so. Saka toita sei kuti tikwanise kurambawo tiri mubhizinesi nekudawo kuti tikasavandudza mitengo yezvinhu zvedu zvaakureva kuti zvinokwanisa kuti tivharire. Asi kuita kuti aiwa isu hatifaniri kuti tivhare zvitoro hazvifaniri kuti zvivharwe. Mafekitori edu hafaniri kuti avharwe. Tinofanira kuti tiite iya inonzi ministration. Mashopu oramba achitoramba achigaya. Mashopu toramba achisupplya hupu nezvimwe zvakaita sana flower. Asiwo ivana zvina bhizinesi vedu vanonge vachidawo chouviri kuti varambe vari mubhizinesi.
Hurumende iri kuti kudii nechikumbiro chenyu?
Sangano semataura ndaita uri kuenderera mberi. Sachigaro reGrain Millers Association of Zimbabwe vatafadzwa musarara. Vari kupinda musangano nehurumende nhasi uno sekutaura kwandiri kuita vatafadzwa musarara vanova ndino sachigaro weGrain Millers Association of Zimbabwe. Mangwana ndipo vachange vachikurukura negurukota rezvemabhizimusi pamwe chete nemaindastry vachivapa sichemo izvo vachivaratidza vachionesana navo vasati vazotisati tazoanaunza zvatauirirana isu nemamembers edu vanoita zvekugaya gorosi nechibage kuti tizenge tichivandudza mitengo yedu. Asi ndinokuinzai kuti nekupera kwesondo kana kuti kutanga kwesondo rinouya chazo zivisa mitengo mitsva zvinhu zvatinogadzira isu asi chakuzivisa tinge tapedza taurira nehurumende nekuda kuti hatisa kukasika kumhanya kuzivisa mitengo iyi kana kuti kuanaunza mitengo iyi kana kuti kuzongoona vanhu mangwana vaona mashoni emakunzi wakuta mari yakati isina kunge tagara pasi nehurumende tawirirana taonesana.
Ko vane mitengo yatiri kutoona yatoiswa kuti chingwa chaakuita mari hupfu hwaakuita mari vari kuzviwana kupa
isu semamiras hatisati takwidza mitengo yezvinhu zvedu kana pane vari kuita izvozvo ndobva vari kuita iyo havo nekuda kwavo vasi nhengo dzedu isu dzegrenmila dzasuchena kuzimbabwe hapana nhengo yedu yatiyakwidza mitengo nokudawo kuti takagara musangano watakagara isu semamirazi nenhengo dzedu tikawirirana kuti hatisi kuzokwidza mitengo yezvinhu zvatinogadzira tisati tataura nehurumende.
Mutauriri weGrain Millers Association of Zimbabwe vagari Kyle Chaunza vange vari parunare muHarare naBlessing Zulu weStudio 7. Rimwe sangano revarairidzi reProfessional Educators Union of Zimbabwe, PEUS, rinoti richabatana nesangano revarairidzi vekumaruwa reAmalgamated Rural Teachers Union of Zimbabwe pakuramwa mabasa kwakarongwa nesangano iri kubva nemusi wemuvhuro 3 Chikumi. Mutungamiriri wesangano repeus vaWilson Makanyaire vanoti sevarayiridzi vari kuona kuoma kuri kuita upenyu hwavo nekuda kwemitengo inoramba ichikwira asi pasina zviri kuitika kumihoro yavo. Mutungamiriri werimwe sangano revarayiridzi reProgressive Teachers Union of Zimbabwe, PTUZ, Dr. Takashira Joe, vaudzawo Studio 7 kuti nhengo dzavo dzichatangawo kuramba mabasa kubva kutanga kwachikumi vachiti vari kuedzawo kukwezva vamwe masangano evarayiridzi ane muono wakafanana newavo kuti vabatane vachiti nhengo dzavo hadzichakwanisa kuenda kumabasa nekuda kwekuoma kwezvinhu. Varayiridzi vari kuti vanoda kutambiriswa mihoro yavo nemari yekuAmerica kwete kutambiriswa nemaRTGS ayo avanoti haachina muremu. Ngatinzwei hurukuro yaitwa naJonga Kandemiri weStudio 7 navamakanyaire.
Ichokwadi, kutanga ndoda kutenda utungamiri hwatuzi waramba uchichema nematambudziko ematicha. Sematicha tagara pasi tikaongorora kuti zvechokwadi zvinokodzero kuti tibatane neatuzi tipurangewo mabasa. Changopa kuti tidaro mwana mai nyaya ndeimwe chete, iyoyo kutambura kwematicha, iyoyo yekuti maticha ave kunhonga choshe nemuromo. Hakuchina araramo kuZimbabwe, nyangwe vana vatinodzidzisa havachagona nekudzidzisa zvakanaka. So zvinhu zvaoma kuZimbabwe. Kana kwatinodai tichana kunhonga tandama iri 50 or so dollars per month, zvinhu zvaoma hazvakwanisika. So tangoti tibatane tipinde munzira tirangwe basa tombochema nehurumende yedu yotaka nyi tichida tinganzwika.
Tiri kuonawo kuti pachine mikana nenzira dzekuti munge muchigara pasi nekutaudzana nehurumende musati mapinda mukurangwa mabasa. Matimapedza here nzira idzodzidzi kuti muzoda kupinda mukurangwa mabasa?
Mwana wama yangu, kutaurirana nevanhu ava handione zvichibudisa pundutso. Asi kuti munogara pasi muchifunga kuti muri kutaurirana but kusina chinoitwa. Unoziva ukaenda kuchechi kuna mufundisi unotora vakadzi vevaridzi unongonamata wakavhura maziso. Ukafunga kuti muri kuchechi unoerekana mukadzi wainda, tingapedza nguva kutaurirana kana kukurukura. Chokwadi ndechekuti they are wasting generation yematicha, vari kuwesta generation yamatodzidzisa. So tingangonyepera kuti tinotaurirana, hapana chinobuda pamwana mai wako.
Zvii chaizvo zvamuri kuchemerawo imi sesangano repeus?
Zvinhu zvedu zviri so clear. Vakataura vega varuma vakati RTGS yakuretwa, vakataura vega vakati 1:1. So chatinongotaura isu pano ndechekuti zvatatanga kupinda chipuwa mari dzatinopuwa idzi dzanga dziri in forex, dzanga dziri in equivalent to USA, vakaedza kuti 1:1. Gore ravagadzira maRTGS pano vega vano multiplier yaunoti official rate kumabhengi. So tingoguma chekutanga tigirisawo nyaya yekuti increment. Ngataure nyaya yekuti official rate kubhengi mari yatapiwa isu maticha nguva yakati, nhasi unoyi tikaenzaniswa nemutengo wemari dzekunze yava mari. Hatigone tanga kutaura nyaya yeincrement ngetakaukunyatsokuirana kuti nyaya dzedu isu mari ikaenga iri dollar, nhasi yava mari. From that taura nyaya yeincrement.
Asi tiri kunzwa kuti hurumende iri kutarisira kukuwedzera mari mwedzi uri kuuya uyu. Chii chaita kuti musamira mutange maona zvamunopiwa?
Aiwa, ndisakataura mwana wangu yangu. Hatigoni kuperwa muromo nemafuta tonzitatika. Zvokuti vada kutiwedzera mari percentage ipi. Kana vawedzera 20%, 30%, 100%. 100% iyei. Nhasi nokutaura kwatinoita kuno, $100 is equivalent to 750 bond in Zimbabwe. Zvoita vaizvo kuti tichatambira mari past $300. So kana vakataura nyaya 20%, 60% increment, chiko hapana zvavaita. Chekutanga ngavatange vati mari yatirikutambira iyoyo ienzaniswe neofficial rate yavanochinja nayo mari kumabhanga. Izvozvo zvinoba kuti tichatombosumuka mbichana nekuti ndivo vakataura economics dzavo. Isu tevadzidzisisi vakataura economics. So tine mati yechirungu timatiene zvenkonyika ndizvi zvinezvi.
Avo vanga vari mutauriri weProfessional Educators Union of Zimbabwe vaWilson Makanyaire vari parunhare muHarare naJonga Kandemiri weStudio 7. Tombotarisa zviri mumapepanhau anhasi. Mubepanhau reNewsday mune nyaya yava Nelson Chamisa. Avo vanonzi vati kukwira kwemitengo yezvinhu, kusagadzikana kwenyaya dzeupfumi, kushaikwa kwesimba remagetsi nezvimwe zvave kuremera vanhu zvekuti ndizvo zvichakonzera mutungamiriri wenyika vaEmmerson Mnangagwa kuti vabve pachigaro. MuNewsday mekare mune nyaya pamusoro pevaimbove vashandi vePremier Tobacco Auction Floors vakaudza paramende kuti havana kubhadhara mari dzavo dzemihoro kubva muna 2015 vachiti kambani iyi ine chikwereti chezana rezviuru zvemadhora kana kuti $100,000 kuumwe noumwe wavo. MuHerald mune nyaya inoti vaimbove mukuru wemapurisa vaAugustine Chihuri vanogona kusungwa sezvo ongororo yakaitwa yakaona kuti vakashandisa chinzvimbo chavo zvisina kunaka. MuChronicle mune nyaya yevakuru yemakereke kana kuti Zimbabwe Heads of Christian Denominations vanoti vadhumiso dhavengwa igamba munyika zhinji sezvo mabasa avo akange asiri ezvematongerwo enyika badzi. Muchikamu chino tinopa vatereri veStudio 7 mukana wekuti vazvitaurire vega zviri mupfungwa dzavo.
Ya, uri kutaura pana apa kuronza ndi mutape tedza Tedman pasoweto apa. Zvinoitika munyika yeZimbabwe varume zvinosiririsa. Dzavana kuti varimwo tiri nterera dzisina baba kana mai vanozwawo tsitsi. Vanoda kurya vega vana takaningira. Vapedzapo vouya futi vanatoti tochemerawo mafufu aripo. Hazvizi kuita zviro kwazvo zvakati mhoryo. Asi chaapo vakuda kuita kuti tiite mwoyo umwe tibatane. Kukazi kune machi toenda komacha teshe. Nemari dzonono totokwanisa kutobvawo ndoenda komacha pamaonini pamahofisi avo pavanazokuwana zvimetanyangadzwa. Ngekuti kanyi zviro zvadhura, dhizeri rakwira. Kuenda pamabhazi apapo zviro zvinotorwa pabhodha, pakudhikireyapo dziri kutounza manjeshi. Chazikwe kuchemera muno muzve tikadaidzirwa zve makwerekwere vamweni vanhu vaya veidainzira zve mazwi eshe etinopuwa havana yeZimbabwe tatambura komana ndashatirwa ndizvei teedzawo pachagondapo.
Makadii makadii ana mukoma wande ikoko nemose tinotenda nechirongwa chenyu ichi. Ndakutaurawo nezvevanhu vari kutorera vanhu zvinhu pabhodha apapa. Vanhu ivava vanenge vatumwa nani izvo zvinhu zvakaoma kudai kuZimbabwe. Ndopavada kuchionekwa manje kana zvadaro uchimedzi isisu tochiuenda tinoprotesta tiri pa Bed Bridge pache ipapa. Vozirava kuita izvozvo isisu tiri kuno kuSouth Africa tiri kutumira vanhu chikafu kuno hakuna chikafu ivo vochitora futi. Saka varati vanhu vafere. Ipapo ndopari kutirwadza mukoma Jonga ipapa. Ndini Tinashe Jonga ndiri kuno kuSouth Africa Durban.
Makadiko vashamarare. Aiwa tinotenda news dzamuti pazvinogara zvakatodzimirira. Ini ndinoitwa Tresen ndiri pano paJoburg. Hatisi kusvora zvedu hurumende iri kutonga iyi. Asi maitiro avo dzemunguva unopeisira watotadza kusanganisa pfungwa kuti unzwise chichiri kumboitika muZimbabwe. Manyanya kuita madhisinyongoro. Hamusisina oda, hamusisina mutemo muZimbabwe. muzimbabwe maongorora miwa muchungu viringwa vanhu hatizvinyatsonzwisisa kana muchiti Zimbabwe inovakika hatizvikuzoti kuvakika kwacho kuri papi because vanosungwa vachatizoti vari kusungirwei vanoiswa vacho kubhodha vari kunzi vatorere vanhu zvinhu tiri kuzama kupedza nzara iri munyika neuipi huri munyika vanhu vari kuuya kuno kuopema kudondo vanhu vanouya kunoku vanoya vasina nemapepa ese vodambura bhodha waya vopema votora zvinhu kuno vachimhanyiswa futi nemapurisa kunoku vomhanya vakasenga zvinhu zvavo kusvika pabhodha vachititodzokerawo kumba nezvinhu zviya tikwanise kurarama vakamirirwa nemasoja ezimbabwe apa votorerwa zvinhu zviya vosvika kumba asisina futi chinhu vodzoka kuno kuzvionza vana mapepa vemuharariwo vari kunzi musatengesa munditsvina bvai panapa endaimbotengesera kuroko manje mwana wezimbabwe kuti araramika inzarawo iri muzimbabwe macho iri kukiretwa nehurumende yeduwo hatichanzwisisi
kazuvai kazuvai vateereri nevashamarari vestudio 7 nhari kutaurwa navamugofori avo vetanzania avo kuti hanzi masanctions ngaabviswe ko ivo zvakakonzeresa masanctions vazvitaura here kuti vanhu vamurikungosunga vasina mhosva angooneka akabata kaportfolio obva akandwa mujere kunzi uri kuda kupidigura hurumende kambobvisa izvozvo izvozvo kamweya kave kakungosungasunga kasina kana mubasa rese havasi kumuudza vari ngotaura kuti masanctions ngaabviswe kundinzwa kana kusandinzwa ini ndatovaudza hazvina zvazvinobatsira vamwe ndo vanoti musashora mbodza nenozvimbira ko kuzvimbirwa kuchiri kuguta here kana kwatova kurwara vanhu vanongonakidzwa nokungotaura zvinhu zvisina kana basa ngavatipewo zviri nani hurumende yakundikana hazvibatsiri zvavari kuita ngavabvepo
apo pastudio 7 mamuka sei zita KK ndiri musouth africa ndichiti aiwa zvinoita kuti nyika yedu iendere mberi yezvinoi 1 nhaurirano pakati pavachamisana vomunangagwa 2 kutora mari imwe kushandisa mari imwe chete munyika medu yakafana neusa oro rand tosiyana nemaRTGS pamwe chete nemabhondi tosvikangamwa zvava zvinhu zvekare namba 3 vose vakatora zvavasina kupiwa vodzorera kuhurumende Number 4 zvichirwa zvose zvomonitiwa kuonekwa kuti shuwa zviri kubatsira nyika yazvo zvinobatsira kuti tigare pamusoro pemakomba asi zvakabuda mumakomba iwawo zvisina wazvakabatsira aiwa ndomashoko andinawo muzuva ranhasi nchiti makadi vateereri KK muSouth Africa
pamusoro vashamarari vestudio 7 tanonoka wande blessing zulu ndinokwasisai mose pachirongwa chamunotipenyura pastudio 7 dai maramba makadaro indine nyaya iri kundinetsa yenyaya yepabhodha apo kuti vanonotora zvinhu zvevanhu vari kubva kunotsvaga kunyika dziri kunze dzakatsaurana sezvizvizvi vachiona dambudziko ririmo munyika yezimbabwe vanoti vanhu vanorarama sei indinoshaiva vanhu vanoroya kuti vanoroya vanhu vakaita sei vanoroya vanhu vakanaka vachisiya vanhu vakupatambudza pabhodha apo vachitora zvinhu zvatambudzika mazuva akawanda nemakore akawanda munhu achitsvaga munhu ndopanotora nezuva 1 avanhu vanoroya varoi zveshuwa ndo vanhu vavati varadza mbiri yavo ipapo kuti varoi zvinhu zvakaita saizvozvo hakuna kutishungurudza zvakadaro kuti toshungurudzwa kuno tichitsvaga zvinhu izvozvo toshungurudzwa vabhodha nekutorekwa zvinhu izvozvo
kwazai 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 vestudio 7 muri kutaura navhodha vhodha chinamurira ari pacape town apo inhangu ndinorwadziwa chaizvo vanamukoma jonga ndorwadziwa chaizvo ndichiona bhodha zvichiita huri hwekuti munhu anoenda kunoshuzha aienda kunoshuzhira mhuri yake ndopanoona umwe munhu wotora zvake zvinhu woisa mauyo vazi yavo ipo pavachatora masefi wekuti mhuri dzacho chanobatsirika ndopavanenge voita yavanoti bhakosi yavo iyaiya voita sekuti zvinhu zvakanaka pachizano pevota zvinhu zvakachipa hurumende iri kuzowana ndopavari kutorera vanhu ipo pavo adai vaita zvinhu zvakanaka ngavaende kudiamond uku vatsvage basa uku diamond uku zvichierwa ngavamaine zvakanaka nyika ive nezvichiremerera kauori vari kuti kari pabhodha akapo pabhodha kauori kari kutore vakuru ikoko kustate house ikoko aipapo ngavatibatsirepo kana vakundikana ngavaise matom pasi atendamo
avo vange vari vateereri vestudio 7 vari munzvimbo dzakasiyana-siyana vachitaura vega maonero avo Aya mashoko avo asina chekuita ne Studio 7. Tinokukokai kuti mutitumbire mazwi enyu pa WhatsApp number dzinoti 001-202-465-0318 muchitaura zvamunofunga pane zviri kuitika. Asi ma message enyu itai mapfupi uye muedzawo kutiudza kuti zvinhu zvingagadziriswa sei munyika. Tombotarisa zvaitika kune dzimwe nyika. Sangano reUnited Nations rinoona nezvevapoteri, United Nations High Commission for Refugees, rinoti kurwisana kwemarudzi kuri kuramba kuchiwedzera kumaudzanyemba kwakadziva kumadokero eNigeria. United Nations inoti vanhu vanopfuura zviuru makumi maviri vakatizira kunyika yeNiger vachitsvaka upoteri vachitiza varwi vanopfurikidza mwero veBoko Haram. Vamwe jaji vekuBritain vaudza vaimbo vegurukota rezvekudzidzana nedzimwe nyika vaBoris Johnson kuti vapindure mibvunzo pamusoro pekuti vakanyepa mazuva okutsvaka rutsigiro rwokuti Britain ibude mumubatanidzo wenyika dzekuEurope muna 2016. VaJohnson vanonzi vataure pamusoro pekuti vaiti Britain yaiendesa mari inoita mamiriyoni mazana mana nemakumi mana nemaviri emadhora pasvondo kuEuropean Union. Makaterera kuStudio 7 anemi muchirongwa nditanonoka Wande ndiri muWashington DC. Muchikamu chino tinotarisa zviri kuitika muAmerica. VaRobert Mueller avo vakadumwa kuti vaongororeka namutungamiriri wenyika vaDonald Trump pamwe chete nesangano raivabatsira kuti vasarudzwe semutungamiri wenyika vakashanda nenyika yeRussia musarudzo dzemuna 2016. Nezuro vakataura nevatapi venhau kekutanga mumakore maviri vachitsinira zvavakabudisa mugwaro ravo. Tabata nyanzvi mune zvematongero enyika Dr. Roderick Machekano kuti vatiudze zvavanofunga nezvataurwa navamula uye kwananga nyaya iyi zvino.
Vamula vanenge vabuda vachiti jekesei mamiriro akaita iyo nhandikere nyaya yeinvestigation yakaishitwa iyi, nokuti paripoti yavo hapasi kunyatsooneka kuti vanga vachiti chiitsinsi zvimwe zvacho zvanga zvakavharidzirwa. And uye tinoona kuti isusu vaattorney general vakazobudawo vachinyora samari yavo vachinge vari kupa tsanangudzo yatazoona nhasi kuti inenge inoda kunotikwikwidzanei nezvanga zvitaurwa navamula.
Pane zvavataura nhasi pane zvazikamwa here nhasi zvasati zvambozikanwa?
Vamula vakoti jekesei kunyanya isu tinoona kuti izvo vaTrump pakabuda ripoti negwaro rakanga ranyorwa navabva attorney general vaTrump vakabva vabuda ivo vachizviti ndanzi hatina mhosva ndakachena. Asi vamuna vabuda vachijekesa ivo vachiti izvo ivo mubumbiro remutemo wedepartment yejustice vavana ivo power yokuti vaite prosecute vaTrump kana kuti vavati vane mhosva kana kuti havana mhosva. Ivo havana kuita investigate nyaya iyoyo yokuti vaTrump vane mhosva here, because vakaona ivo kuti zvanga zvisiri mumutemo, haisiyo yatingati yanga iri job description yavo yavanga vapuwa.
Zvabuda nhasi izvi zvinobatsira vaTrump here kana kuti zvinota sokuvasungirira?
Mabudiro azvaita zvinenge zvinoratidza zvinenge zvinotisungirirei vaTrump, nokuti kana ivo vaTrump vabva vakurumidza kuresponda vachida kuratidza sekuti izvo hapana nyaya. Asi ivo ndinoona sokuti vari kuzviona kuti izvi zvinhu zvingava zvinogona kuchinja mamiriro anga akaita nyaya yavo iyi.
Munoona sekuti izvi zvapa simba kuna vanhu vari kuongorora nyaya yavaTrump here kana kuti zvatora mamwe masimba kubva pane zvinangwa zvavanga vainazvo?
Kana tichitarisa tinoona sekuti izvo Congress haisina option. Congress inofanirwa kuti ishitoita investigate nyaya yatinyatso kupuwa ma yatingati masimba ekuti ienderere mberi nenyaya iyi. Kana ivo vamula vataura vachiti izvo ndobasa recongress, macharges hango especially oversight ya president harisi basa redepartment of justice asi kuti ibasa recongress. Saka tingati vamula nechibhenze vataura ivo vachiti tingati vanga vachiti congress you have to look into this nyaya iyi. Saka bhora ravamo kusaide vecongress.
Chinoita kuti zvitore nguva kudai, chii chavakamirira, chii chavari kuda kuona apa?
Hapana evidence yekuti unenge wakabata kuti evidence iyi. Zvine paviri kuti tingati Congress, especially maDemocrats anova ndo ari in charge no Congress. Kuri kuuya maelections gore rinouya. Saka zvinogona kuita backfire on them kana vanhu vakafunga kuti izvo the Democratic Congress iri kuda kusunda vaTrump pachinzvimbo kubva pachinzvimbo nenzira dzisina kunaka. Saka Congress inofanirwa kuita gauge mood yevanhu kuti vari kusupporta zveimpeachment kana kuti havasi, nokuti maererano nemaelections ari kuda kuuya pamberi.
Nyanzvi mune zvematongero enyika, Dr. Rodrick Machekano vari parunhare muWashington DC neStudio 7.
Andikwanise kumutaurira.
Tiri kuona mameseji enyu amuri kutuma paFacebook. Tiri kuona Malvin Maunze, Tinashe Chiduku, Sarama Zengera, unoti aiwa paipa, todini nenyika yedu. Mwachituwa zvinhu zvazo shata, nditi Tinashe Chiduku uyu. Terence Mwarota ari kuti kushaya simba kweRTGS kuchakwidza mitengo yezvinhu, izvo zvichaita kuti vanhu vapinde mumugwagwa. Kalisto Masara anoti zvakaitika zvatakaita izvi zvakafanana nokuchengetesa makudo minda yedu. Aiwa mameseji enyu tiri kumaona paFacebook, murambe zvenyu muchinyora patinenge tangowana nguva tichenge tichitaura nemi pamusoro pezvamunenge mataura. Tinotenda zvikuru.
Tugane nentombi yako izoyala kanjani ngoba intomba yaliwa
andikwanise kumutalela
usuka khona songitshela lento ngitshela yona angikuzwa futhi angikuzwa futhi
atisiyana naye
ukalena lapho usuka khona songitshela lento ngitshela yona angikuzwa futhi awuphinde
Tiziana na ye
Uchiki imi nangi Angusugane nintombi
Angusugane nintombi
Yesu ya laganjani
Yesu ya laganjani
Uvintomba ya liwa
Uvintomba ya liwa
Uchiki imi nangi Angusugane nintombi
Angusugane nintombi
Yesu ya laganjani
Yesu ya laganjani
Uvintomba ya liwa
Uvintomba ya liwa
Uchiki imi nangi Angusugane nintombi yako Uyala kanjani ngoba intomba yaliwa nje kanti yona yazi ukuthi intombi yakho ngoba ngabe izwe ngayo ngabe izwe ngayo kanti yona yazi
sezvo nguva yedu yapera rikati mbotarisa zvanga zviri munhau. Gurukota rinoona nezvamaindustry nhasi rinotarisirwa kuita musangano nesangano reGrain Millers Association of Zimbabwe pamusoro pemitengo yehupfu negorosi. Sangano revarairidzi reProfessional Educators Union of Zimbabwe rinoti richabatana nesangano revarairidzi yekumaruwa reAmalgamated Teachers Union of Zimbabwe pakuramwa mabasa kubva nemusi wemufuro. Tasvika kumagume echirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Tanonoka Wande ndiri muWashington DC. Ndoti mosara zvakanaka.